Vanhuve vakavamba kirinika yavo inonzi Men's Health Clinic iyo iri muHarare mugore ra 2018 vaine makore makumi maviri nematatu. Vanotsanangura rwendo rwavakafamba pakuvamba kirinika yevanhurume iyi.
Ndichanda tanga basa randinoita iri. Ndakaenda kuchikoro kuti ndigovagweta. Ndizvo zvandainzwa kufarira kubva ndichiri mukomana pachidiki-diki. Asi mushure mekunge ndapedza ndave kutanga kutoshanda ndakanzwa kuti aiwa. Pane zvimwe zvandoda kunge ndichiita neupenyu hwangu, ndoda kunge ndichikwanisa kubatsira vanhu nenzira yakasiyana. Izvi ndozvakaunza pfungwa dzekufura chipatara chevarume.
Vatiwo rwendo urwu rwaisa vanyore.
Ndisekuziva kwedu kukwira gomo upoterera. Izvi zvichireva kuti zvazvisiri nyore nekuti kunyanya ndandisina ruzivo ruzere. Ndandisina zvekare zvizhinji zvaidiwa panguva iyo yatinoti maresources pachirungu, kusanganisira mari nezvimwe zvaida kuti zvinge zviripo kuti chipatara chivhurwe. Asi zvinhu zviviri zvakandibatsira. Chekutanga support and belief, kuva nevanhu vaiona nemuonero wandaiita vachindibatsiridza nemazano. Izvi zvakandibatsira kunyanya mukukwanisa kuunganidza zvese zvaidikanwa kunzi kliniki ivhuru.
Kirinika yavanhuve iyi inobatsira vanhurume vane zvinetso zveutano zvingava zviri pamiviri yavo kana kuti mupfungwa. Vanhuve vanoti donzo huru rekirinika yavo nderekuwanisa vanhurume nzvimbo yakasununguka isina rusarura apo vanogona kukurukura nhunha dzavo vakasununguka. Mumwe wechidiki anogara muHarare akambowana rubatsiro kuMen's Health Clinic asi akumbira kushandisa zita remadunhurirwa rekuti John Gumbo, anoti zvichida dai akasvika kwamupiganebwe dai asina kuenda kukirinika yavanhuve.
Pakashaya vabereki vangu neaccident last year, I really got depressed. Ndini mukomana muhombe kumba, so responsibility yekuchengeta vanenina yaive yakaita kundiremera mbichana. But panakanzwa nezvekliniki ndakafunga kuendako. The help yavakandipa was quite immense. Chandakanyanya kufarira ndechekuti utano hwangu hwepfungwa hwakakosheswa zvisingaite, zvinova zvisinganyanyoitwa muzvipatara zvakawanda munyika inoyi. Ndinotenda vanhu vekuMen's Health Clinic.
Vatemba Nzounenda, mukuru wesangano rinoshanda naana baba nevakomana revarume Svinurai Vhukani Madhodha, vanoti basa riri kuitwa navanhuve rinoda kutsigirwa.
Mukazvitarisa mentally and emotionally, varume vazhinji vari kutadza kuzvimaneja kusvika pakuzotora upenyu hwavo vega, yatinoti suicide. Saka naizvozvo ndinoti zvakakosha kuti makliniki akaita seiwaya avhurwe, ende tinotoshuvira kuti avhurwe akawanda. Shuviro yedu ndeyekuti hurumende dai yatoita set aside budget semaitiro ainoita tikatarisa nyaya dzeempowerment yemadzimai nevanasikana iyai.
Vanhuve vanodzoka zvekare vachikurudzira vamwe vechidiki kuti vasaregedza kuita mabasa akanaka anovasimudzira ivo pamwe chete nenharaunda dzavanogara.
Chekutanga ndechekuwana chinhu chaunoda chakakukoshera, something important to you, something that you value and something that you're passionate about. And mushure mekunge wadaro, wana vanhu vanofambirana newe, vachitsikirana newe, vekuti unokwanisa kunge uchiudza zvauruda kuita, vachikubatsira nemazana.
Kirinika yeMen's Health inonzi yabatsira mazana nemazana evarume nevakomana vaive nezvirwere zvakasiyana-siyana kunyanya zvine chekuita nepfungwa. Vanhuve vaimbove mumwe wevechidiki vakapinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship for Young African Leaders, uye vakasarudzwawo kuti vave muchirongwa cheDuke Emerging Leaders Institute icho chavari kutoita pari zvino. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.